Mangwana nakanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechipiri chikumi 12 2018 nguva dzava 6 makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini blessing zulu ndiri muwashington dc ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi vaimbova mutungamiri wenyika varobert mugabe wopona nepaburi retsono panyaya yekuzvidza dare reparamende mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump voita musangano nemutungamiri wenorth korea vaking jong-un masabhuku opomerwa mhosva yekuita zvematongerwo enyika panyaya yekugovera chikafu
saka hatigone pari zvino kuti titore matanho pamusoro pevanhu vari kufungidzira kuti vangangodaro vapara mhosva nekuti hatina asati tane umbowo kuti mhosva iyi yakarwa nani
zanupf yoramba kuti ine chekuita nekupondwa kwemwana weimwe nhengo yebato renpp rinotungamirwa naamai joyce mujuru
isi sei kuti akopera south africa then vasenga vakanyora constitution yedu vakaplagiarisa south africa which is not true because my things like the bible they are universal
mutungamiri webato repdp uye vari nhengo yemdc alliance vatendai biti voramba mashoko ekuti vakadzura zvinhu kubva mubumbiro remutemo renyika yesouth africa iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc vaimbova mutungamiri wenyika varobert mugabe avo vange voda kusungiswa nekomiti yedare reparamende inoona nezvezvicherwa nemhosva yekuzvidza dare vanonzi vapona nepasaka reshumba sezvo upenyu hwedare reparamende yacho hwasvika kwamvura yachika makumbo pamutemo nyaya dzose dzange dziri mugango dzinobva dzamira kuzeyiwa komiti yedare reparamende yange ichida kuti vamugabe vauye kuzopa uchapupu pakutsakatika kwavakati kwakaita mari inosvika mabhiriyoni 10 nemashanu yakatengeswa mangoda ekwachiyadzwa vamugabe vakakundikana kuuya pamberi pekomiti kaviri zvakapa kuti vedare iri varonge kushandisa masamanisi kuti vamanikidzwe kuenda kudare kana kuti vosungwa sachigaro wekomiti iyi vatemba muliswa vaudza bepanhau reherald kuti vamugabe havana kupa chikonzero chekusauya asi mutauriri wedare reparamende vajacob mudenda vanoti sezvo upenyu hwedare reparamende hwasvika kwamvura yacheka makumbo hapana chikonzero chekuti vamugabe vamanikidzwe kuenda kudare iri paramende yakagoma kusangana musi wa7 chikumi uye ingangodzokera chete musi wa29 chikumi asati asvika ndokunge paita nyaya yakakomba mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump vari kusangana nhasi musingapore iko zvino nemutungamiri wenyika yenorth korea vaking jong-un vatrump mukutanga kwemusangano uyu vati uri kufamba zvakanaka musangano uyu wakanangana nekuedza kunyengerera north korea kuti iparadze zvombo zvayo zvenyuclear kuti igobvisirwa zvirango zvakaomarara zvayakatemerwa nenyika zhinji pasi rino dzichitungamirwa neamerica zvipangamazano zvavatrump kumusangano uyu zvinosanganisira munyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika vamike pompeo chipangamazano chavo munyaya dzekudzivirirwa kwenyika vajohn bolton nevamwe musangano wakadai pakati pemutungamiri wenyika yeamerica nenorth korea hausati wamboitwa munhoroondo yenyika idzi sezvo dzave nemakore dziri makara asionane vapompeo vazivisa vatori venhau kuti pakasabuda chouviri North Korea ichaomeserwa nezvimwe zvirango zvakaomarara. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kupomera masabhuku mhosva yekushandisa zvematongerwo enyika mukupa vanhu rubatsiro rwakaita sechikafu. Zvinonzi izvi zviri kuitwa kumanikidza vanhu kuti vavhotere zanupf musarudzo. hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo nezvenyaya iyi. Asi pane musangano wakaitwa pamurewa center kumashonaland east wakaburitsa nyaya yekuti pane zveuori zviri kuitwa pakugoverwa kwezvekudya nezvimwe. Bumbiro remitemo haribvumidze madzishe kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Mukuzeya nyaya iyi, Ivan Zininga abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga.
Hongu idambudziko guru kwazvo remadzishe nemasabhuku ari kuita zvisiri pamutemo kuda kunyima vanhu chikafu nezvimwe zvakadaro vachishandisa nyaya dzezvematongerwo enyika kuri kuda kusairira vanhu kuti vatsigire bato riri kutonga reZANU PF. Isu sesangano reHuman Rights Watch tatambira zvitemo zvakawanda kunyanya kunharaunda dzekwamurehwa kwamutoko kune nyaya yatinotamba yasabhuku mutsenhu iri kunetsa nenyaya dzekuti ari kuita zvisiri pamutemo nenyaya yekuti dzimwe nguva kunenge kuri kusaziva mutemo asi isu tiri kutaurira vanhu kuti endai kumapurisa nekuti izvi zviri kuitwa izvi imhosva kutyora mitemo kuvhiringa bumbiro remutemo renyika hazvisi izvo asi nekufamba kuri kuita mazuva tichienda kusarudzo dzemwedzi unouya kupera kwavo tiri kuona kuti nyaya idzi dziri kuramba dzichiwanda dzichitekesera zvinofanira kuti zvisaitika nekuti hazvisi pamutemo.
Ivo vemutemo vari kuti kudii, kune here vati vambosungwa nenyaya yekuita zvavari kuita izvozvizvi?
Iko zvino hatina vakatsirwa kunzi vasungwa vakavharirwa nenyaya iyo yekushandisa chikafu nenzira yakadai, asiwo tiri kuziva kuti vanhu vachiri vashoma vari kunomhanyara, vazhinji vari kuti vakashungurudzwa vakanyimwa chikafu vari kungonyarara. Tiri kukurudzira vanhu kuti kana zvikaitika munharaunda yenyu, kana muine sabhuku kana ishe anenge ari nharadada ari nhuzvatunzwa, endai munomhanyara kumapurisa. Kana mapurisa akasatambira nyaya iyoyo, mhanyarai kune masangano akazvimiririra vekodzero dzevanhu vakaita serebu reHuman Rights Watch nemamwe anoshanda muZimbabwe akaita sana New Zimbabwe Trust, kana kuti Zimbabwe Peace Project, kana kuti Zimbabwe Human Rights NGO Forum, kana kuti Zimbabwe Lawyers for Human Rights.
Tinogona here kuti neimwe nzira uku kumbunyikidzwa kwevanhu kana kuti kutengwa kwesarudzo?
Zvachose chose kutyorwa kwesarudzo dzevanhu, nekuti nyaya yechikafu kana kuti nyaya yekuti munhu ndishe kana ndisabhuku, sabhuku haasi webato, haasi weZANU PF kwete, haasi webato rinotsigidza. Sabhuku anofanira kumiririra vana vese zvizvarwa zveZimbabwe zvisinei nekuti akapfeka jasi ripi remusangano. Kana masabhuku ava kumira nemusangano vari kukanganisa nekuti dunhu rega rega rine vanhu vakasiyana zvinongofanana nevanhu vechechi. Kana mukaona sabhuku ava kuti ini ndiri weZioni chete arasika, anofanira kumirira vana vese veZimbabwe zvisinei nekuti vanopinda chechi ipi kana kuti vanotsigira bato ripi kune zvematongerwo enyika.
Semasangano anorwira kodzero dzevanhu nemamwe akasiyana siyana, zvii zvamuri kuita kuedzawo kubatsiridza mudambudziko irori?
Shambadza nekutaura pachena kodzero dzevanhu kuti vanhu vazive kuti kana izvi zvaitika ikodzero dzavhunwa. Chokutanga, chepiri tiri kuti vanhu mhanyarai, chetatu tiri kuti tiri kutora matanho kana kuchinge kuine madzishe kana masabhuku ari kuita izvi tinovaendesa kumatare edzimhosva. Tinokudza nyaya idzodzo kuti zvizivikanwe pachena kuti iko zvino masamba asiyana, mutemo unofanira kuti ushande, mapurisa ngaaite basa rawo sebasa. Kana vachinge vatadza tizivisei, titore matanho.
Avo vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu vadewa mavhinga vachitaura vari parunhare vari muJohannesburg, South Africa, naIvan Zininga weStudio 7. Bato reZANU PF rinoti riri kushushikana zvikuru nekushaya kwemwana wenhengo yebato rinopikisa reNational People's Party, Varambai Lumbe, uyo anonzi akatsakatika kubva kumba kwavo kumaZoe South kumashonaland central nemugovera akazowanikwa akapondwa nemusi wesvondo. Munyori anoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki muZANU PF vaGodfrey Tsenengamu, avo vanobvawo mudunhu remashonaland central, vanotivo hachisi chokwadi kuti bato ravo rine chekuita nekutsakatika kwemwana uyu sezviri kutaurwa nenhengo dzeNPP. Valumbe vanonzi vari kuda kukwikwidza mudunhu reMazoe North pasi pemubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition kana kuti PRC, uyo uri kutungamirwa naDr Mujuru. Valumbe vaudza Studio 7 kuti mutumbi wemwana wavo uri kuchipatara cheparirenyatwa uye vana chiremba vari kutarisirwa kuita ongororo yekuona kuti chii chakaitika kwaari nhasi mangwanani. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navatsenengamu.
Haingoda kuti nditi chekutanga sebato rezanu PF tine urombo netsaona yakawira varamba iLumbe kushaikirwa nemwana kwakadai. Tinonzwa kusurukirwa kwakanyanya sebato, tichidai Mwari avanyaradza panguva ikurasikirwa kwakadai, tichivaziisa zvakare kuti parufu rwavainarwo havasiriwo chega varasikirwa, nekuti mwana wavo mwana wachizvarwa chemuZimbabwe, mwana wedu tese. Saka kana rufu rwange rwaitika sekudai, tose tinonzwa kusurukirwa kwazvo. But panhau yezvipomerwa ndoda kuti nditi inini, kana vaLumbe vaine fungidziro yekuti pada zvavasangana nazvo zvingange zvine vazviita, vanokurudzirwa pamutemo kuti vaone mapurisa uye vabatsirwe nemapurisa. Nekuti handifunge kuti panguva ino tingade kushandisa fungidziro uye kuti tipfumhane kuti ngana ndiye wadai, ngana ndiye wadai. It's very unfortunate kuti zvaitika, asi tinovakurudzira kuti nodai vawana kubatsirwa nemapurisa. Isu sebato, sezvamuri kuziva, purezidendi vamunangagwa vari kubuda pachena kutaura kuti hatisi kuda mhirizhonga, hatisi kuda gakava munhau dzedu dzesarudzo. Saka tiri kufamba neshoko rerunyararo. Saka zvekuti vanhu vangazoti mwana aonekwa akafa akapondwa nezanu PF, zanu PF haina mabasa eumhondi airi kuita. Kana kuine maindividuals angange achizobatwa nemhosva, vanodaira nyaya dzavo vakazvimirira, nekuti hakuna munhu ari kutumwa nebato. Saka kana vabereki vashaikirwa nemwana vaine nyaya uye vaine vanhu vavanofungidzira, ngavadome vanhu ivavo, vari vanhu vakazvimirira, kwete vanhu vakamirira bato, nekuti bato harisi kutumba vanhu, kuponda vanhu kana kuuraya vanhu.
Toti vanhu vadomwa vawanikwa vari vebato renyu rezanu PF, vatsenengamo, mune matanho amunoitawo here futi sebato mukutsinira kwenyu kuti munyika muve nerunyararo munguva yesarudzo?
Sekuziva kwamuri kuita svondo radarika, takaita Harare province yakaronga kuratidzira vachitsigira danho rakatorwa napurezidendi vamunangagwa rekuti munyika muve nerunyararo. Isu senational leadership tikaendapo tikanotsigira mashoko iwo, hatiri kufamba nawo, hatiri kuenda nawo kumaprovinces ese. Saka hatigone pari zvino kuti titore matanho pamusoro pevanhu vari kufungidzira kuti vangangodaro vapara mhosva, nekuti hatina, asati taane umbo hwekuti mhosva iyi yaparwa nani. Anogona kunge angori mabhinya ane avari kungoitawo zvinhu zvavari kuita for ritual purposes, or vanogona vangoriwo vamwe vanhu. Saka kusvika panguva yatichazozwa kuti no zvaitwa nevatsigiri vedu uye paine umbo hwakazara, ipapo seutungamiri ndo patiri kukwanisa kutora matanho, kwete pari zvino, nekuti apa kuchiri ngori kupumhana, hapana chokwadi chati chavepo.
Takatarisawo nguva ino yesarudzo tichienzanisawo nemakore adarika, muri kuonawo zvinhu zvakaita musiyano here kana kuti hapana chachinja?
Pane musiyano wakakura chaizvo. Chekutanga, mukatarisa from our side sezanu PF, purezidendi vedu vari kuparidza runyararo zvakanga zvisingaitiki mumakore adarika. Purezidendi vedu vari kuramba hate speech zvakanga zvisingabvumirwe makore akadarika. Purezidendi vedu havasi kutaura kana kuita slogan iye inoti pasi nanhingi, nekuti havasi kuda kuti pave nemaindividuals ari targeted. Vari kutikurudzira kuti tigarisane murunyararo, tiyanane, kunyange tiine zvatinoona zvakasiyana, zvinova zvinhu zvisina kumbobvira zvakaitika makore adarika. Uye makore ese adarika tainyatsoziva kuti kana taakuenda kusarudzo saizvozvi izvi, munyika munenge muine mhirizhonga, munyika miine kuvhundutsirana, kuchizidzirana pakati pemapato akasiyana-siyana, zvinova zvinhu zvisiri kuitika izvozvi. Uye mukatarisa, for the first after so many years, purezidendi vedu vamunangagwa vatendera kuti maobserva vapinde munyika vaite basa ravo vakasununguka, asi vachicherechedzawo mutemo. Saka muZimbabwe situation yatinayo yakasiyana nemakore akadarika zvakanyanyisa chaizvo.
Avo vanga vari nhengo yezanu PF vaGodfrey Tsenengamu vari parunhare kumashonaland central naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri rebato rinopikisa rePeople's Democratic Party vari zvenhengo yeMDC Alliance, vatendai biti, varamba mashoko ari bepanhau reHerald ekuti vakango dzura zvimwe zviri mubumbiro remutemo weSouth Africa vachisa mugwaro ravo reSmart kana kuti manifesto yavo. Vabiti vanoti ndivo vakanyora gwaro MDC Alliance uye vakashandisa zvinyorwa zvegwaro reKing's Report on Corporate Governance izvo zvinowanikwa mumabumbiro emitemo yenyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe neSouth Africa. Mukuzeya nyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vabiti.
We wrote a powerful document. So Ramya Shaya would you criticize the saying? To name our principles, we speak in our chapter 2, we speak about principles of corporate governance. So these principles of corporate governance, they are universal. Akanyorwa nemunhu anonzi Professor King, ndiye akadevelop a code of conduct on corporate governance. My principles are universal. So you find them in the South African Constitution. You find them in section 194 of the Constitution. Imi ndakanyora most of that gwaro rero. Pandakanyora section ndakatarisa the Zimbabwean Constitution. And mukaona section inotita kuinda incorporate my principle aya. So these things, yevanhu vasina my ideas, people who can't compete with us, people who have been outsmarted and Zimbabwe know the truth.
Pane vakambotaura nemwe here kunze kwokuenda mumapepa nawo?
No. Nobody. We've got section 194 of the Constitution of Zimbabwe. And so if you look at South African Constitution and Zimbabwe Constitution, Zagapanana, but so too corporate governance in England, because yes, it's a Professor King.
Sakapananya.
So these are now universal. These principles are now my Bible.
Sakapane, I'm sure the Renanya Yaka, Timongo Erika Yagadar.
We're going to publish the official softline version in the next, I think, Chavita Mangwana, and the people of Zimbabwe will see. Just like they saw Chingwa, Chataka Loncha Muswe Tese. Our document is without competition. Our document is without detraction. Because those who are never known, we answered issues and questions that ZANU PF cannot answer. And if this is the best that they can come up with, then forgive them. And that's when I'm newspaper that Vundu can get, Kuchigwaiti. Then I went to our document. Section 194 of our constitution is very clear. Sinota Oranese, basic values and principles governing public administration, high standard of professional ethics, efficient and economical use of resources, public administration must be developed, oriented, service must be provided impartially, fairly, equitably, and without bias.
Saka,
this is what we took in our constitution, and constitution there to govern Zimbabwe, there to be implemented. The MDC Alliance must be commended for actualizing the constitution.
Saka, pana chakai paachos, panya yai.
Even the same thing we do, dragon you also enjoy. My King's principles are universal. If you say that corporate South Africa, then you are saying that dragon you are constitution is a plagiarism of South Africa, which is not true because my King's, like the Bible, they are universal. So my class here says you teach corporate governance, you know, teach public administration, you know, teach ethics, you know, teach my code of conduct. You know, to be that, you know, the King's code of ethics.
Mutungamiri webato rePeople's Democratic Party vari zvenhengo MDC Alliance vatendai biti vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Nyaya yekushomeka kwemari munyika iri kuramba ichinetsa zvekuti munhu anenge aine madora zana kana kuti $100 anopiwa mari inosvika madora zana nemakumi mashanu kana kuti $150 kana achida iko cash. Mwedzi wapera, Reserve Bank of Zimbabwe yaimbenge yazivisa kuti yawana mari inosvika mamiriyoni mazana mana kana kuti 400 million kubva kuAfriExim Bank kuti ipedze dambudziko rekushomeka kwemari. Asi dambudziko iri riri kutoramba richikomba. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe tikavabvunza kuti chichiri kukonzera dambudziko iri.
Dambudziko remari hatikuona riachinja. I think zvinhu zvichingori mamirira zvazvakaita nguva yakura. Chikurukuru chatinofanira kutarisa panyaya yekushayikwa kwemari munyika inyaya yeconfidence. Munyika pari zvino hamuna confidence yekuti vanhu vangasununguke kunge vachisiya mari mumabhanga. Uye mainvestors chaizvo zvazvatambotaura zvinhu zvekuti hongu vari kuita mapledges nemainquiries. But hatina mari nyowani iri kupinda muekonomi. Muwandu chenzanisa nedemand iripo nekuti demand yatokwira makatarisa even kuwedzerwa kwaita mateacher, masivu servants, manesi nemadoctor emari kwatoisa pressure zvakare in terms of availability yemari nekuti demand yemari inenge yakwira takaidzira vasibvusevenzi mari panozira pressure kana vachizenge vachienda kumabhangi kunotsvaga mari nekuti pane basap production inenge yaitika yekuti munyika mauya mari yekuti masibvusevenzi atavedzera mari akaenda kumabhanga kunotsvaga mari wanenge wachikwanisa kuwana hard currency saka tii ndo rimwe dambudziko riripo rekuti demand yemari yakwira nekuwedzera kwatakaita masibvusevenzi mari zvichiitawo zvakare kuti kushayikwa kwemari kunge kuchiita wese.
Asi tiri kuona mabhanga achiita mari zvikuru kana kuti atingataya maprofits zvinenge zvichifamba sei kana vanhu vasiri kuendesa mari kumabhanga?
Mabhanga arikunyanya kuita mari nenyaya yemainterest income yekuti pavanokweresa vanhu mari pavanokweresa makambani mari vanenge vachikweretesa nemuripo uri pamusoro. I think makaona mabalance sheet awo maprofit statement awo mazhinji mari zhinji yavari kuita kudi not interest income yekukweretesa kwavanenge vachiita mari nemiripo inenge iri pamusoro. Mainterest rate edu hongu atiderererei but achiri pamusorosoro achienzanisa nedzimwe nyika dzakatitenderedzawo naZambia nana South Africa. Saka ndozvinoita kuti vemabhanga vanga vachiita mari yakati wandei uye kukweretesawo kwavanoita mari kunana hurumende through my treasury bills nemainterest rates anabotaura aya kuti anenge ari pamusoro mbichana. Saka zviri kuvabatsira zvakanyanya kuti vanga vachinepundutso mumaoperations avo.
Ko takambonzwa KRBZ ichiti ichaisa imwe mari kumabhanga ikokoko vachiti vainge vapiwa imwe mari nana Afri Exim Bank, zviri kufamba sei?
Takamboinzwawo nyaya takaiverengawo nyaya iyoyo but I think probably yakangoitika hatina kuwana chokwadi chekuti imari yanga iri pledge here yekuti vari ba kutikwetesa mari kana kuti imari yanga yatopinda munyika. Saka maondero andiri kuita imari isari yapinda munyika handifungi kuti tatakwanisa kuwana mari iyoyo kuafrican bank. Saka ndosvika even zvinhu zvisina kunyanya kuchinja in spite of maripoti atakambonzwa iyaya yekuti tingangowana mari kuafrican bank.
Kusei mari iri kuramba ichishomeka panguva inoi varimi vanga vachitengesa fodya nekuti ka ndonguva yekuti kazhinji dambudziko remari rinomboti dererei?
Ya ichokwadi I think mafactors there are two factors really yekutangisisa inyaya yekuti demand yemari yawedzera supply hongu ya supply yakwira but hainanyanya kukwira nepercentage yekuofseta kukwira kwaita demand. Demand aggregate demand yakwira nenyaya yekuti mahurumende yakawedzera masibvusevenzi mari pasina physical cash inenge ichiita back those increases. Saka hongu supply inogona kunge yatikwirei nenyaya yetobacco but demand yakwira zvakanyanyisisa zviri kuita kuti pangorambe paine kadeficit kana kuti paine kagap in terms of availability yemari or in terms of supply yemari inenge ichidiwa nevanhu or demand yemari inenge ichidiwa nevanhu. Then zvakare nyaya yeconfidence rambotaura haisi yati yanyanya kuimprova ifaili takatarisana nenyaya yemaelection maelection mauncertainties aripo ari kuita kuti vanhu vakawanda vange vashaye confidence neformal banking system kuti munhu anoti akasiya mari iri kubhengi pamwe haana shuwa yekuti anogona kuzoiwana here.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare. Zvizvarwa zvemuZimbabwe zvinoti Simba Mubvuma noMvulo Mhambi Samuel Dimairo naGilbert Eugene zvakadomwa neForbes Africa 30 Under 30 sevamwe vechidiki vemuAfrica vari kuita zvinhu zvikuru-kuru munyaya dzemabhizimisi. Ngatinzwei nyaya ine mutori wedu wenhau Kiri Mudzamiri.
Muhurukuro yatakaita naSimba Mubvuma wechidiki uyu akatsanangura zviri maererano nedonzvo reForbes Africa 30 Under 30 ya2018 achiti kudomwa kwaakaitwa kwakasimudzira nekuvandudza mabasa anoitwa nekambani yake yeLexway Inc.
Ini patakanzwa kuti ndasarudzwa muchirongwa ichocho ndakanzwa kufara chaizvo because chinhu chinoremekedzeka. Ende kubva patakadomwa muForbes Africa 30 Under 30 tanzwa kune vechidiki vakawanda vachitaura vachiita reach out kwatiri vachiti vakurudzirwa chose nemabasa atiri kuita. So mune mamwe mazwi tikangoti we've inspired people and tiri kufara chose kuti tirikutaura nevechidiki ende vechidiki varikuona kuti zvinhu zvakadai zvinokwanisa kuitika nevana veZimbabwe.
Mubvuma akatsanangura basa rinoitwa nekambani yake iyo inovanudza mabasa evanoshanda semagweta.
Kulexi wa ANC tinogadzira macomputer programs, what we can call computer related software. Inoshanda pamakombiyuta uye inoshanda panhare mbozha, inobatsira magweta nevanoita zvematongerwo emhosva mukuvandudza basa ravo. Tine maprograms ebilling, tine maprograms eaccounting. We are working on even bigger things to ensure that lawyers are more efficient and the justice delivery system iri kuvandudzwa.
Mubvuma akataura kuti vechidiki vakawanda vari kufara kwazvo nechitiko ichi, uye kune vari kufona kubva kune dzimwe nyika dzemuAfrica vari kuda kushanda uye nekubatsirwa nekambani yake Lexway INC. Mukomana uyu akatiwo vabereki vake vakafara chaizvo nechitiko ichi, uye ane tarisiro yekuti mumakore gumi anotevera kambani yeLexway INC inge yashanda nevechidiki vanodarika mazana mashanu, uye yave kuita mari inodarika mamiriyoni emadhora pagore.
Saka vabereki vangu vanonzwa kufara because ini ndakakurira kumarondera, handina kukura mupfumi. Ndingoro mukomana akangokuro achingorarama sevamwe. Saka hama dzangu dzose nevamwe vandinotaura navo vari kunzwa kufara chose nezvatiri kuita izvi.
Mubvuma akaendera mberi achiti zvinhu zvakadai hazviitike nyore, akati kuti munhu abudirire anofanirwa kunge achishanda zvine simba. Akatiwo achapa vechidiki vachiri kusimukira mabasa.
Pane vana veAfrica vanoda kuziva kuti vangapindawo sei muForbes Africa 30 under 30. Ini chandingangokuudzai ndechekuti ini ndakatongoto ndakagara zvangu musi wa 13 May gore rino, ndikafonerwa nevanobata nebazi reForbes Africa vari kuSouth Africa, vachiti iwe pane vanhu vakakunominata vachiti vada kuti upindewo muForbes Africa 30 under 30. Chiri chakange chiri chinhu chanasangange ndisingatombozive kuti chiri kuitika. Saka chandingangoudza vane veAfrica ndechekuti kuti upinde mune zvinhu zvakaita sana Forbes Africa 30 under 30 haisingori nyaya yekutaura uchiti hei ndinoita zvakati, unofanira kunge uchishanda.
Mumwe wevakadomwawo neForbes Africa 30 under 30 Nomvulo Muhambi, uyo ane kambani inonzi Disruptive Innovation, akataura kuti vabereki vake vakafara chaizvo nechitiko ichi.
Ndingati vese vari kutofarawo because zvinhu zvekuti inini nekwandakabva kwacho nepandakatangira zvemabhizimusi zvinhu zviri kudadisa nekuti ndakakwanisa kutanga kusimudzira mabhizinesi angu ndichengobva kuchikoro ndichiedza kuda kuona kungowana kuraramawo, sezvo muZimbabwewo macho ikonomi yedu yanga isiri kuchaperforma zvakanaka.
Muhambi akataura kuti haana kuzokwanisa kupedza zvidzidzo zvake zvepamusoro-soro neUniversity of South Africa nokuti mabhizimisi ake akabva atanga kusimuka zvakanyanyisa.
Inini ndakachizoti ndatanga zvemabhizimusi angu ndakabva ndachizoregista neUNISA, iyo University of South Africa, ndichiita bachelor's in business administration. Ndakapedza first year yangu ndikapinda musecond. Ndamusecond manje zvemabhizimusi angu ndopa zvakanyatsotanga kufamba zvakanaka. Zvekutoti manje part-time yandaifanha kunge ndichizonyorera maexam angu ka ndaigara ndisimo munyika ndichifamba. Sezvo ndandatombosarudzwawo futi ndichiita yainzi Nelson Mandela Washington Fellowship, iyo yali. Saka kubvira panguva iyoyo manje nemafambiro andaita manje time yacho chaiyo kuti ndichizokwanisa kugara pasi ndichipedzisa zvechikoro changu andina kuzokwanisa.
Muzvare Muhambi ane mamwe mabhizimisi anoita nezvekushongedzwa kwevhudzi nenzara, uye nerimwe rekurima hohwa waanotengesera zvitoro zvakawanda muHarare nekuvulawayo.
Izvozvi so full time ndine vanhu 25 vanondishandira and then vamwe 12. Sezvo inini makambani andinawo anokwana matatu.
Takaedzawo kubata vanotungamira chirongwa cheForbes Africa 30 under 30 kuSouth Africa tisati taenda pamhepo, asi takakundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe wopona nepasaka reshumba mushure mekunge upenyu hwedare reparamende hwasvika kumagumo vasati vaendeswa kumatare nekuramba kupa umbowo. VaDonald Trump voita musangano navaKing Jong-un kuSingapore Tashuka kumagumo ichirongwa chedu cha nasa. Nukone kainemfaro, dini Blessing Zulu. Dr. Amina Ntunga Milinkomo, munaoze Isindebele.